Vangomo vanoti vatora danho rekunyora tsamba iyi zviri pamutemo vachinyunyuta kurambidzwa kwehama dzavanga ruvhume kuvapa zvekudya zvinobva kumba pamwe nekuti hama dzavo dzivaone zvakasununguka sezvakatarwa nedare svondo rapera. Vangomo vativo vemajere vakaramba vachizvidza mutongo wedare vachadzokera zvakare kumatare kuitira kuti kodzero dzavanga ruvhume dzisaramba dzichityorwa.
Nyora tsamba kumukuru wemajere, Commissioner General of Prisons and Correctional Services, tichinyunyuta pamusoro pezvatasangana nazvo. Takumbira kuti kana zvichibvira tisangane navo tionesane kuti tingaremekedza sei mutongo wehigh court. Saka takatarisira kuti vachadzoka kwatiri vachitizisa kuti tosangana rini tionesana, asi kana varamba tinodzokera kudare kuti dare ritipe order yakanyanyosimba inotaura kuti maclients edu vanobvumidzwa kuwana chikafu kangani uye chikafu chacho chinouya nani.
Mudzimai wavanga ruvhume amai Nyasha dzashe ngaruvhume vaudza Studio 7 kuti vakarambidzwa kuvaona nezuro asi vakati vachiri vakabatikana zvikuru nezviri kuitika pamurume wavo nekudaro vanga vasingakwanisi kutaura nesu pamhepo vakati titaure nemukoma wavanga ruvhume vapita ngaruvhume. Vapita ngaruvhume vati semhuri vari kushungurudzika zvakanyanya sezvo zvakaturwa nedare zvisiri kutevedzerwa. Vati nezuro pavakaenda nezvekudya vakadzoswa nazvo uye vakarambidzwa kuona munin'ina wavo.
Saka nezuro musure muvhuro takanga tiriko usikuru kamira kwemahawa handarika mairi hatisakwanisi kuvaona. Pakati muzobvumirwa malova anonzi magweta chete ndo vakabvumidzwa kuzopinda kuti vavaone. Isu semhuri hatina kukwanisi kuvaona. Kafu takanga taenda nacho sevanhu vakanga vapiwe tsamba nevematare hatina futi kukwanisa kuti tivape tivasiyire uye kuti tivape vadye. Uye takanga tapanzi kuti tinokwanisa kuendesa chikafu chinotengwa online chete. Chikafu ichocho munhu wacho akauya nechikafu akamira for 1 hour, akamira kwehour nechidimbu kuti angokwanisa kuvapa chikafu.
Vapita ngaruvhume vatiwo chiri kuvashungurudza semhuri nyaya yekuti munin'ina wavava kutobatwa semunhu ari kupika jere asi iye asati abatwa nemhosva yaari kupomerwa.
Zviri kuitika zvinenge zvakatiomera hozi, nekuti isu tinongofunga kuti kana munhu akapomerwa mhosva, iyo mhosva yacho isati yapo asati atongwa, anenge asiri munhu ane mhosva. Asi kuti anenge aizofarira kunzi mhosva yako yapo kana wabatwa unayo, usina hatina kukwanisa kunzwisisa kuti usina mhosva unganziwe wobatwa somusungwa ane mhosva wogara uri mutambo wemachene wakasungwa makumbo wonzi aonekwi nehama. Hatinyatsi kunzwisisa kuti zvinofamba sei kuti zvinhu zvakadaro zvinoitika. Saka zvinotinesa uye zvakangooma mhosva. Semudzimai wacho haabvumidzwa kuona, semunhu wepadhuze anofanira kuti aonewo mukoma wake. Izvozvo zviri nani.
Mukuru wesangano rakazvimiririra reZimbabwe Association for Crime Prevention and the Rehabilitation of the Offenders vaEdson Chiwota vati zvakakosha kuti kodzero dzevasungwa dziremekedzwe kunyange hazvo nyika yakatarisana nedenda recovid-19.
Hakuna mutemo unobvumira kuti munhu anorambidzwa sese, asi kunge ane amaindividhua maese emaindividhua wekuti varonega vachitora mukana wekuti vaite zvo, nekuti hapana mutemo kana mukatarisa muekti kana ichingavechinginyange kudai nekonstitution dzaino hapana chinonzi muaramdzwa sese, asi kuti munhu anenge ari neautority naanenge anorambidza vanhu kutisapei panhusafu.
Asi mutauriri wemajere amai Meya Kanyezi vaudza Studio 7 kuti havasi kutambira zvekudya zvinobva kudzimba nekuda kwechirwere checovid-19. Vatiwo havasati vaona tsamba yakanyorwa nemagweta avangaruvhume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.